Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 7, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mupurisa akapfurwa akafa, hakuna munhu anotaura nezvazvo, anongoti aiwa mupurisa apfurwa saka ngaa, nokuti haasi munhu nokuti haana kodze. Zvimwe zvinozotibata batawo isusu seZimbabwe Republic Police kuti kana vanhu vachitaura nyaya dzehuman rights ngavataure mativi yese.
Mapurisa opfura mumwe anofungidzirwa kuti akaba mari zhinji muHarare kunyangwe ainge ave mumaoko mavo.
Tikara tichizonzwa maripoti ekuti munhu azopfurwa vachienda kumaindications kana kuti achienda kunotaridza pane umbowo achipfurwawo zvekare nekumasure, zvinhu zvinobva zvareza suspicion kuti mapurisa ari kugona kuita basa ravo here.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya iyi inofanira kuferefetwa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa nhasi kuti akauraya Blessing Sumbani Stole ane makore makumi mana nemasere ekuberekwa kuSouthley Park muHarare pedyo neRwizi muKuvisi. Stole anga achipomerwa mhosva yekuba nevamwe vake mari inosvika zviuru mazana makumi manomwe nemakumi maviri yekuAmerica kana kuti $720,000, dzimwe mari dzemarand nemaeuro paQuest Motors muHarare musi wa25 kukadzi. Stole uyo anonzi ndiye ega ainge asara sezvo vamwe vake vari mujeri, anonzi akasungwa kuchiredzi. Mapurisa anoti paienda kunovaratidza paenge aviga imwe pfuti yake, akabva aedza kuikoka nekuda kuvapfuura zvakapa kuti abva apfurwe nemapurisa nekumusana. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vanenge vasungwa vari kufa kana kukuvadzwa nepfuti vari mumaoko emapurisa, sezvo vanhu ava vachifanira kunge vakachengetedzwa zvakasimba. Mwedzi mina yapfuura mapurisa akati akapfuurawo dzimwe mbavha pfumbamwe dzainge dzoedza kuvarwisa pavaienda kunoratidzwa painge pakavigwa zvinhu nembavha idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Ndofunga muri kuona zviri kuita matsotsi ari kuba vakapakata nezvombo vozonoviga zvombo izvozvo. Saka kana munhu achinge apara mhosva ngaarege kuda kutanharo kana kurwisana nemapurisa kana kunoviga zvombo zvaanoti kana zvaakunotsvagwa oda kuramba nazvo achizviviga. Saka tiri kuti isusu mapurisa vanoteedzera mitemo yenyika, asi vanenge vapara mhosva vona ivowo ngavabvume kuti vapara mhosva, voregera mapurisa achiita basa ravo vasina kumbonetsana nemapurisa.
Asi kavamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanyati vari kuti nyaya dzevanhu vanenge vachipfurwa nemapurisa vachienda kumaindications dzinenge dzati wandisei, vanenge vasina kusungwa here necheni, zvinofamba sei?
Panenge pachiferefetwa nyaya panoitika zvakawanda. Chinonetsa chinoremekedza nyaya dzekodzero dzevanhu, vanhu vanozongotarisa divi rimwe chete. Tine mapurisa vapfurwa vakafa, asi mapurisa yavo kana zvaakutaura vanoonekwa kunge sevanhu vasina kodzero. Tine mapurisa zvirema, tichitaura kudai zvisiri zvokunyeta, mapurisa zvirema vana vadenherera, asi kana vanhu vaakutaura vanotaura vakatarisa divi rimwe chete. tozofunga kuti pamwe anozviitira kutsvaga mari kana kutsvaga mbiri. Asi kana mupurisa akapfurwa akafa hakuna munhu anotaura nezvazvo, anongoti aiwa mupurisa apfurwa saka ngaafe, nokuti haasi munhu nokuti haana kodzero. Zvinhu zvinozotibata batawo isusu seZimbabwe Republic Police kuti kana vanhu vachitaura nyaya dzehuman rights ngavataure mativi ese. Izvozvi munozvi here kuti mwedzi unoyu svondo rapera kwaita nyaya yakatirwadza kuBedbridge? Vanhu vakapinda mumumba vakaba vakarova vanhu vakaba mari vakapiwa mari vapiwa mari ndobva vapfura munhu. Vakamupfura musoro, vakamupfura paabdomen, vakamurova naye mibhaa akafa murume uyu. Saka mberi pevana vake vakatarisa. Saka mapurisa kana vakuenda ipoonzi mapurisa chipeite henyu maoko, munosvika moti imi nhaye watinokumbirawo mauraya munhu muyu. Saka chiitei zvamunoda. Ingave nyika here vakomana?
Mune imwewo nyaya pane munhu akafa muHarare mushure mekuondomokerwa nemudhuri. Mukati jekesera kuti zviri kufamba sei ipapo?
Ndofunga mashoko ataburita mangwanana nhasi ari kunyatsojekesa pachena kuti tichiri kuongorora uye zvitataura zita remunhu akafa anonzi Yolanda Hodzi. Tikataura mazita evanhu vakakuvara nemotikari dzakapwanyika. Saka nyaya ichiri kuenderera mberi ichiongororwa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya yemurume akapfurwa, tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Nyaya dzakadaiso inyaya dzinoda kuti pawanzovhenekwa chaizvo chaizvo zvinenge zvakaitika pakuita yavanoti kumaindications kana vachiita ikoko. Hongu toziva kuti vanhu ava vanenge vakasungwawo vanenge vari vachikonsidwa kunzi madangerous criminals. But kana munhu asungwa nemapurisa anenge ava in the custody yemapurisa, and paanoita kumaindications ikokoko mapurisa anenge akazvisecurewo kuti uyu munhu sezvo ari dangerous anofanira kuva akaiswa kana njema kana kuti akaprotectwawo zvokuti haakwanisi kuzoitawo zvaangaita Moses. Tikara tichizonzwa mareports ekuti munhu azopfurwa vachienda kumaindications kana kuti achienda kunotaridza pane umbowo achipfurwawo zvekare nekumasure, zvinhu zvinobva zvaredza suspicion kuti mapurisa ari kugona kuita basa ravo here.
Kana zvadai, pane here chingaitwa kuti munhu anenge aurayiwa uyu akwanisiwo kunzi arwirwe kodzero dzake?
Ya hongu, pandaimboshanda nemasangano anomirira kodzero dzevanhu kuZimbabwe, inyaya dzakati ndakaita nyaya dzakati kuti dzakadai so, and pese pataita taitozoona kuti mapurisa ndiwo vaive vari in the wrong nekuti vanenge vakapfuura munhu siri pamutemo. Saka kana zvadai so, hama dzemufi dzinokwanisa kurequesta post mortem, and vanokwanisa kurequesta zvekare ripoti ya pathologist uyo achave achivheneka kupfurwa kwakaitwa munhu. Kana zvazodai so, vanokwanisa kuzosuwa yatingati hurumende kana pawanikwa kuti pane kakutadza kuita basa kwemapurisa.
Asi kavamasiye vamwe vanoti kana paine munhu ari kupomerwa mhosva dzekuponda, mhosva dzakawandawanda dzekuba motikari nekukonzera kusagadzikana kwemusha, pane chakaipa here kuti mapurisa abva amupedzisa?
Pane chakaipa chaizvo. Zimbabwe country inofanira kuva ichitevedza yatingati rule of law. Mapurisa basa ravo nderekubata vanenge vachisuspectwa kuti vanenge vapara mhosva, ende uyezve kana munhu abatwa nemapurisa hazvirevi kuti atotongerwa nyaya iyoyo kuti atonzi akapara mhosva here. Anenge achinzi ari presumed innocent until found guilty, zvichireva kuti anenge achinzi haana mhosva kusvika dare redzimhosva rataura kuti aiwa uyu munhu ane zvimhosva achiita so emacircumstances ao.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Reserve Bank of Zimbabwe yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vanhu vane mazuva makumi maviri nerimwe ekuti vaendese mari dzemadhora emuZimbabwe kuti vatange kushandisa mari itsva ichangoparurwa inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZiG. Asi mamwe makambani anonzi ari kutarisirwa kuti anenge apedza urongwa uhu nemusi wechishanu. Mari itsva iyi yakonzera gakava munyika, vamwe vachiti inoshanda asi vamwe vachiti wave mugariro musoro wetsuro kushaya nyanga. mguzea nezve nyai tabata nyanji mnyadze zvoupfumi vachishanda ne Durban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano tikatanga nekuvabvunza nezvataurwa ne Reserve Bank izvi.
Azini nambuzi kwaitika hapa ndere kuti siku parla kwa kukaitu kwa manja police na governor wa central bank zvaiita sekunge zigi yato ya Friday waka tunistashe instrument yacho waka budisa mareva nayo saka market yange ya kutelefila kuti wakutu wana mare tanga kwe this week itatanga hii saka panunga paka parubuda nyeze kuti ya wanakunga wakaru ngeka saka naka kuti wakushituza kuti tinuzi wena kutela kwe needs. Saka izvozvo zvinotikanganisa maonere evanhu yaitenga ti confidence kana munhu vaona kuti kuinga vanhu vanga vasina kurongeka
saka kuti dhora iri rinyatso tambirwe nevanhu panenge pachida kuitwa sei chaizvo muzvinafundo
kuti dhora ritambirwe iri nevanhu chokwadi chaikuti anoda kuvaka nyika chaizvo muridzi waro unofanira kuritambira first izvizvo tatambira muridzi wemari iyi hurumende yeZimbabwe hazvigoni kuti isusu vanhu onje vari kunze tide kutamba nezigi ivo varidzi vari vasingaridi ndikureva kuti chii techienda kumapassport uko kunotenga passport tinofanira kushandisa zigi kwete maus ndakaona hurumende mwedzi wapera vakabudisa gwaro ravairatidza kuti death certificate i40 US birth certificate i10 US chitupa i10 US citizenship imari yakati vakatotara kuti hakuna imwe mari inodiwa kana $10 kana yakuchinja nerea US ihurumende ichi pasipoti iri kuma $300 US havatombori $10 saka toende kumagaraji ehurumende ana petrol sedana haatombori kuona $10 right toenda kujute kutenga moto yako US saka vakasadaro manje ticharamba zigiyo sokupedzisira ndechekuti ini ndinofanira kufamba wapinda mubhenki kunotenga foreign currency ndichishandisa zigi yangu nekuti tinenge tichakapfekwa nemweya welack of trust and confidence saka mwedzi mishoma inotanga 4 or 5 months hurumende ngaibvumirira vanhu vapinde mubhenki kuti kana ida kuchinja foreign currency opinda mubhenki osvika unobuda nemaus kubva mubhenki nerate yakanaka black market inofa but governor central bank yakatotaura kuti haukwanisi kupinda mubhenki unochinja foreign currency then kana zvakadaro ka black market yatopfumiswa
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo chipangamazano chereserve bank of Zimbabwe vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vapersistence kwanyanya
iyo kuri kuindwa nehurumende asizve tikatarisa mari yezidzi irimo munyika mese inonzi i90 million chete zidzi yose iri munyika muno 90 million iyoyo yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika 100 million 185 yemaspecial mineral vana gold maprecious mineral
izvi zvinoreveiva gwanyanya
zvoreva kuti panzi hurumende pamitero yemaincome tax inonzi maqpd vanosungirwa zvitori pamurawo wakaiswa mirawo wesi kuti vange vachigamuchira 50% half yemitero iyoyo nemari yeZimbabwe ndokuitira shomu ndati tine mari 90 million ndozvigi rese riri munyika ko maqpds edu akawanda zvakadii tinowanzokutarisira 300 million saka ukanzi half inge iri yekumazimbabwe mazidzi zvinoreva kuti 150 million dzemazidzi ndodzinodikwa asi tine mari yemazidzi inongosvika 90 million zvorevei zvoreva kutoti zidzi rakatowandirwa patakatarisana napo nekuti tikandosvika takunosvika muna June pakudiwa maqpd zvorevei kana rakawandirwa zvoreva kuti hurumende haina munhu wainomanikidza kana uchida kutengesa nemazidzi atengesa hako asizve mukoma George Guva Matanga muna June vanenge vava kuti inangu mari yangu kuda iri mazidzi 50% yobveti vakutofanira kundochinja kamayusa
ko vamwe vari kumamisha uku vagwanyanya vanoti izvi ndo zvinogara zvichitaurwa neRBZ kuti taunza mari asi inozopedzisira yashaya simba
mutauko ndewe kuti mari yedu yakatsigirwa negoridhe, mari yedu yakatsigirwa nemari iripo yakatonotariswa ikationese pane mukuru wenyika president.
Avo vanga vari chipangamazano chereserve bank of Zimbabwe vari nyanzvi munyadzi zveupfumi vapersistence Gwanyanya vachitaura parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rwanda nhasi iri kurangarira makore makumi matatu kubva zvaurayiwa vanhu vanoda kusvika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 verudzi rwechitutsi kunyanya, vachiurayiwa nevechihutu kunyanya. Kupondwa uku kwakatanga mushure mekunge ndege yainge yakatakura mutungamiri wenyika vaJuvenal Habyarimana yadonhedzwa muKigali. Verudzi rwechitutsi ndivo vakapomerwa mhosva yekuuraya mutungamiri wenyika, zvakabva zvatanga nyaya yekurwiswa kwavo. Vamwe verudzi rwechihutu vaipikisa kuurayiwa kwematutsi vanonzi vakaurayiwawo. Mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame vatungamira urongwa hwanhasi hwekurangarira vanhu vakapondwa ava. Vamwe vanga varipo vanosanganisira vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBill Clinton uye mutungamiri wenyika yeIsrael vaIsaac Herzog. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navatakudzwa naShe Chinyemba avo vari kumakwikwi eThe Jesup Moot Competitions ari kuenderera mberi muno muWashington DC. Vakauya nechikwata chavo chiri kumirira Zimbabwe kubva kuchikoro cheZimbabwe Ezekiel Guti University chevadzidzi vezvemutemo Aquila Moyo, Trish Fende na Chadiwa Chipunza. Ngati nzwei vachitsanangura.
Kubva patakatanga kugadzirira taiva netarisiro yekuti tinosvika kumberi and kuva pano muWashington DC kubudirira kukuru, nekuti zvinhu zvataishuvira tichiri kuZimbabwe kuti tisvike kumberi and uye tava muno muWashington DC takaita makompetition and takaita zvinodadisa and tinotenda kuti mabgadzirira ataita kubva September zvabatsira kuti tisvike patakasvika uye tinotenda naizvozvo.
Pakugadzirira kwamakaita ndeapi matambudziko amakasangana nawo uyezve ndeapi matanho amakatora kuti munge muchibudirira zvisinei nematambudziko anga aripo aya?
Pamakwikwi ataita matambudziko atingati takasangana nawo ndekuti sinzi chaiva kwaiva kwekutanga kuita makwikwi aya, maitiro ezvinhu nezvatanga takajaira zvava zvakatisiyanei. Asi patakaita pekutanga tichiramba tichiita makwikwi aya, takapedzisira takukwanisa kuadjusta tichiita zvaifanira zvaifanirwa kuitwa nezvaidiwa. Saka tingati takakunda pane zvataita zvaikwa zvaitinetsa.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamungati madzidza pamacompetitions aya muri muno muAmerica?
Pamacompetition aya tadzidza kuti kuramba kunyatsogadzirira nemazvo kwakakosha zvisingaiti, uye hapana chisingakwanisike. Zvinongoda kugara makanyatsogadzirira nekusanganidzana kwataita nevamwe vedzimwe nyika zvakaitsa tidzidze maererano nemaitiro avanoita kuti vakwanise kugona makompetition aya. Isu tiri vanga vasvika for the first time tichidzidzawo kubva kune vamwe. Saka takadzidza kuti kugadzirira kwakakosha uye zvinobatsira kana tadzoka kuma competition akaita seaya.
Kune vamwe vechidiki vakatarisa kubudirira kwamaita uku, ndeapi mashoko amungada kuvapa ekuvakurudzirawo kuti vangagonawo kusvika pamasvika apa?
Chandingakurudzira vechidiki ndechekuti hapana chisingakwanisiki. Zvinongoda kushingirira, kutsungirira, kuvimba muna Mwari kuti hapana chisingagoneki. Patakauya kunoku taitotyawo tichiti tiri kusangana nevanhu vekune dzimwe nyika, but patakazotanga kuita makwikwi takatoona kutoti Africa, Zimbabwe itone pfungwa dzemutemo dzinotokwikwidza zvisingaiti, andivo vaitoshamisikawo. So hapana chisingagoneki, everything is possible, zvese zvinoita.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita navatakudzwa naShe Chinyemba, avo vari kumakwikwi ethe Jesup Moot Competitions ari kuenderera mberi muno muWashington DC. Vakauya nechikwata chavo chiri kumirira Zimbabwe kubva kuchikoro cheZimbabwe Ezekiel Gudu University chevadzidzi vezvemitemo Aquila Moyo, Trish Fende naTadiwa Chipunza. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tabuka Ncube nacho chirongwa chinotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Makadini ko vatereri, ndiye Tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine mukuru wesangano reAfrican Bantu Spirituality Advocates, Mukunda Tendai Mudewe, vanoti chiKristu chakatitorera unhu hwedu. Ndatanga nekuvabvunza pamusoro pesangano ravo.
Sangano redu rine vanhu vakawandisa vanobvumira muchi hatingati chitendero, nekuti chedu hachizi chitendero, tinoti ispirituality. Zvinhu zvatakazvarwa mazviri, zvinhu zviri muropa redu, dziritsika nemagariro aitwa nevakweguru vedu, maancestors edu.
Munofungei nechitendero chechiKristu?
Chitendero chechiKristu, tikaverenga kuuya kwachakaita kune isu vana vevhu, chakauya nevainzi mamishinari. Mamishinari ndivo vakatanga kuuya vachida kudzidzisa nezvemunhu anonzi God, kuchivanhu tinoti musika vanhu. Asi vakauya vachida kudzidzisa sekunge isusu taive vanhu vanga vasingazivi kana kutenda kune munhu anonzi musika vanhu.
Pane musiyano here uripo pakati pamusika vanhu anotaurwa nevanhu vatema namusika vanhu anotaurwa muBhaibheri kana kuti wakaunzwa nevachena kuAfrica?
Pane misiyano yakawandisa kubva mukutaurwa kune chiKristu kuti Mwari wavanotendera maari mabatiro ake, kunyangwe tikanzwa nyaya dzekuti akasika vanhu zvakaita sei, vanhu vachirarama zvakaita sei, ivo Mwari wavo achizoitawo madecisions kana kuti zvaanonga achiita. Chekutanga, isusu Mwari wedu echivanhu vane rudo, uye anofamba achipa gwara rekuraramwa kwevanhu kubva kumadzitateguru avo zvichisvika kuvabereki vavo. Saka wei yecommunication chaiyo inoitwa naMwari wetinotendera muchivanhu musika vanhu naMwari anotenderwa muchiKristu zvakatosiyana. Isu tinotenda maari kuburikidza kana kutaura naye kuburikidza nevabereki vedu votisvitsirawo kuvabereki vavo vanove vadzima vedu vabereki vavo vosvitsawo kune vabereki vavo kusvika zvasvika kuna musika vanhu zvasiyana nekuita kwechikristu kwekuti vanoti zvinotanga zvaenda kuna Jesu Kristu iye ndiye ozopira nyaya kuna Mwari baba vake ipapo zvakatosiyana
saka tingati isusu kusiyana kwacho kuri pana Jesu Kristu here chete kana kuti chitendero chakatosiyana zvachose
chitendero chakatosiyana zvachose ndapa muenzaniso mumwe chete wandinofunga kuti uri very key wakakodzera zvakanyanya kupfuura mimwe minzi yamienzaniso inopatsanura kuti manamatiro atinoita matauriro atinotoita nemunhu watinogona kuti tese tiri kuti musika vanhu the creator tinototaura nemunhu iyeye zvakasiyana isu tinotaura naye kuburikidza nevadzimu vedu vakararama kudhara vari muropa medu vatinogona kutresa muropa medu nyangwe tichishandisa chirungu chekuti DNA tichishandisa mitupo yedu kusiyana kwezvinoitwa nemakristu kuti vanotaura naye kubudikidza nemunhu wavanoti Jesu Kristu wavanovimba naye kuti ndiye anokwanisa kutakura mashoko avo nezvichemo zvavo kuna musika vanhu through
tichitarisa manzwi amataura chamungada kuona vatendi vechikristu vachiita ndechipi
vatendi vechikristu ngavaite zvavanonga vachiita ndochitendero chavo chandingangotaura kuti ndechekuti vana vevhu hatina kuzvarwa tiri makristu chitendero chechikristu chakauya necolonialism
tinotenda mukuru wesangano reAfrican Bantu Spirituality Advocates Mukunda Tendai Mudewe munofungei vatereri tumirai maaudio enyu kuWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 muchitiudza zvamunofunga ndini Danonoka Wande ndichiti ngatisangane zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yenhabvu. Totanga nezvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambuka nhasi. Dynamos yaita mangange 0-0 neBulawayo Chiefs. Manika Diamonds yarwa Chicken Inn 1-0. Kuchiti Highlanders iyo yave panhongonya yeCastle Premier Soccer League yarwa Chegutu Pirates 3-0. Mune mimwe mitambo yatambwawo nhasi yeEnglish Premier Soccer League pamutambo wanga wakatarisirwa nevakawanda Manchester United yaita mangange 2-2 neLiverpool pane mutambo uri kutambwa iko zvino uri pahalftime Sheffield United 1-1 pachituo pane mumwe mutambo Tottenham yakarova iyo Nottingham Forest 1-0 kwatambwa maminutes makumi maviri nemapfumbamwe 29 minutes sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mapurisa opfuura mumwe anofungidzirwa kuti akaba mari zhinji muHarare kunyange hazvo ainge ari mumaoko mavo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya iyi inofanira kuti iferefetwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndino wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele